Izvi zvinotevera kuparurwa nezuro kwakaitwa chirongwa cheGCT Mobile Application muGweru nesangano reGweru Residence Forum rakabatana nekanzuro yeguta iri. Chirongwa ichi chakaparurwa padande mutande senzira yekuti vanhu vasaungana sezviri kukurudzirwa nehurumende. Vachitaura mushure mekuparurwa kwechirongwa ichi, mutauriri wekanzuro yeguta reGweru, Muzvare Rimbai Chingwara Musee, vakati kanzuro iri kufara zvikuru nedanho iri, iro vakati richabatsira vagari.
Tinoda kutenda zvikuru veGweru Residence Forum, avo vakati gadzirirawo GCT Mobile Application. Iyo inobatsira vagari kunyanya-nyanya kuti vakwanise kunge vachikurukura nekanzuro vachishandisa internet, vachikwanisa kushandisawo mafoni vari kudzimba dzavo. Zvinotibatsira sereki panguva ino yeCOVID-19, apo tiri kuti vanhu ngavagare kudzimba tikwanise kunge tichikomunikata tichishandisa masaisai.
Mukuru mukuru weGweru Residence Forum vaCharles Mazorodze vakati sangano ravo rakaita urongwa uhu mushure mekunge rave rimwe remasangano matatu munyika akasarudzwa neboka rehurumende yeGermany rinobatsira munyaya dzebudiriro pasi rose GIZ kuti abatsirwe pachirongwa chekushandisa unyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuvandudza upenyu hwevanhu. VaMazorodze vakati vakaona zvakakosha kuti pave neurongwa hwakadai sezvo veruzhinji vave kushandisa madande mutande akaita seFacebook, WhatsApp nemamwe mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvainoita inogona kuti munhu agone kuona bhiri rake, agone kutonobhadhara dzimanguva achishandisa EcoCash kana Telecash kana One Money, agonezve kutaura matambudziko anonga asangana nawo eservice delivery. Ingava vasuwa yaputika, ingava kushaya kwake mvura, ingava kusatakurwa kwemabhini kana zvimwe zvavanenge vasingawirani nazvo mashandiro anenge achiita kanzuro. So iplatform inoita kuti kanzuro igone kutaura nevagari in real time. Inoshandisa maandroid phones anongoshandisa nevazhinji kuenda paWhatsApp.
Mumwe mugari Muzvare Jennifer Chimange vakati vanotambira chirongwa ichi sezvo vagari vachikwanisa kubhadhara mitero vasina kupedza nguva yakakosha vachimira mumitse kana kukwira mabhazi kuenda kumahofisi ekanzuru.
Ndatofara zvikuru because zvinosevha nguva. Macues ekuGweru City Council anga achiti remera dzimwe namonga uchitozopedzisira warega kubhadhara because of macues. And also zvinotibatsira kuti munhu unobhadharira uri paunodira. Saka ndoona sekuti ipfungwa dzakanaka zvikuru dzaiitwa as long as zvichizokurumidzawo kuupdatewa kuti zviinde mumabhuku zvifambirane kuti panozouya mapepa edu aya zvive zvinenge zvakabatana, mari dzinenge dzabhadharwa dzabviswa.
Meya weguta reGweru vaJosiah Makombe vakarumbidzawo chirongwa ichi vachiti chinoratidza kuti vagari vanogona kushanda zvakanaka pamwe nekanzuru mukuunza shanduko mumaguta nemumadhorobha. Sachigaro Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands Muzvare Lokadia Mavhudzi vakati GCT Mobile Application muenzaniso wakanaka wekushandiswa kweunyanzvi hwezvekufambiswa kwemashoko mukuita kuti upenyu hwevanhu hureruke. Asi Muzvare Mavhudzi vanove mutori wenhau vakati mutengo wekuti vanhu vaende paindaneti uchiri kudhurira veruzhinji munyika.
Tinoona riri danho rinoenderana nenguva dzatiri kurarama dzino dzeCOVID-19 nekuti hatisi kufanira kunge tichisangana. Zvaakuita kuti mumwe nomwe aita matransaction tichibhadhara mitero yedu, tichibhadhara mvura dzedu tiri kure. Titoonawo kuti zvinoda data. Saka dai zvaita kuti vanotipawo, vanotichajawo zvedata, varamba vakamaintaina zvinoita kuti nesuwo tishande zvakanaka.
Asi GCT Mobile Application inogona kushanda kunyange munhu asiri paindanet uye zvaanenge aishandisira zvinogona kuzokwidzwa pahwaro uhu kana munhu ave pane masaisai. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Kudzanai Musengi.